Mutori wenawo wekambani yetu Sixth Street Chat Costa Ngomo anotaitora mufananidzo wemapurisa achirwisana nevanotengesa mumigwagwa mukati meguta apo mapurisa akamurova zvakaitisisa.
Akadzika mutraku akangotisevhera achimhanya achiuya achiti uya kutora vhidhiyo, uya kutora vhidhiyo, ari kutorerei vhidhiyo. Saka iye haana kumbozvisa zvo achitaura neni, anongosvika ndokutonga kutodini kutondirova. Handiti vavanga vachindopa vakazoti aiwa usamurova mujournalist vachimukumbirira regero, asi iye pache zvake haana kutombotaura neni.
Aka akasike kutanga mapurisa achiita izvi. Mukati memwedzi mitatu yapfuura pane vatapi venhau vakawanda vakarohwa kana kusungwa vachiita basa ravo, vazhinji vavo muguta reHarare. Mukuru wesangano remedia Institute for Southern Africa Zimbabwe vakavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuita kwakadai, uku vanoti kwave kuenderera mberi. Vamwoyo vashora kuita kwakadai vachiti vatapi venhau vese ava vari kushungurudzwa kana kusungwa vachiita basa ravo zviri pamutemo.
Kana vanhu vasina kugutsikana kana kuti vachinyunyuta nekutangwa kuritwa nhau, ngavazotore mutemo kuisa maoko avo kana kuedza kurova kana kuvhiringa majournalist kuita basa ravo ravanopiwa nebumbiro remutemo. Pane musangano unonzi Voluntary Media Council unounza pamwe chete vanhu vane nhunha nekubatswa kunoitwa basa nevatapi venhau. Kana vakundikana vanoenda ikoko. Kana zvaramba panewo zvakare bazi rinonzi Zimbabwe Media Commission, nyangwe zvazvo zvisingakurudzira vanhu kuti vaende ikoko. Pasi zvakare ii commission constitution inobatikidza zvakare nhunha idzodzi.
Vati zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe ichengetedze vatapi venhau nekodzero dzavo.
Kusungunuka kwemutapi wenhau kuita basa rake ibasa rehurumende yeZimbabwe rinoita zvidaro. Saka naizvozvo kana pachikurwa kodzero nemuto upi nau hurumende yeZimbabwe ndiyo inenge ichivabatwa kana kuti ichiitwa held accountable.
Munyori mukuru musangano reYoung Journalists Association vaFilimon Jambaya, avo vakarohwawo nemapurisa muna zvita vashora kuita kwemapurisa vachiti mapurisa anofanira kuremekedza vatori venhau pabasa ravo.
Tarisa tikati mwedzi mitatu yapfuura taona kushungurudzwa kwemhando yepamusoro kwakasiyana-siyana kuvatapi venhau. Tisatokurudzirawo boka reRepublic reZimbabwe Republic Police ringe richiremekedza kodzero dzekutapwa kwenhau uye nedzekufambiswa kwemashoko mukati menyika yese.
Mwedzi wapfuura mutongi wedare reHigh Court Justice Nyaradzo Munangati Manongwa vakapa mutongo wekuti mapurisa adzorere mishina yekutora mifananidzo yaainge atorera vatapi venhau Herbert Tole naPanashe Mukuta apo vaiita basa ravo muHarare. Pamutongo wavo Justice Munangati Manongwa akati kuita kwemapurisa kwainge kusiri pamutemo. Mapurisa akatodzorera mishina iyi kuvatapi venhau. Misa Zimbabwe inoti gore rapfuura pane vatapi venhau makumi matatu nevana vakasungwa kana kurohwa vachiita basa ravo zviri pamutemo. Hatina kwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.